Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvikare manhero anhasi kuri musi wechitatu, Chivabvu 11/2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ndabva inini kwapinda vamwe vekuzamukire kumapurisa iko anhene kuti zvichazobudirira sezvo mapurisa acho achishanda achishandiswa nezanupf.
Magweta enhengo yeZanupf vaSibeth Musengezi vari kuti mutungamiri webato iri vaEmerson Munangagwa vakatora masimba zvisiri pamutemo yokusungwa.
Accused mapurisa zvokuita police perform a constitutional mandate is provided for in the constitution of Zimbabwe, the Criminal Procedure and Evidence Act and the Police Act. They report to the Commissioner General. They don't report to Zanupf.
ZANUPF yoramba kuti iri kushandisa mapurisa kumbonyikidza kodzero dzavamusengi. Makurukota ezvekurima enyika gumi nenhanhatu dziri muSadak anoita musangano nemusi wechishanu kuLilongwe kuMalawi nechinangwa chekuzeya mamiriro akaita gohwo munyika dziri mugungano iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo yeZANUPF yakaendesa mutungamiri webato iri vaEmerson Munangagwa kumatare, ichiti havana kutevedzera bumbiro remutemo webato pavakatora chigaro chekutungamira vaSibeth Musengezi vave kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Izvi zvinotevera kusungwa kwavakaitwa neZuro vachipomerwa mhosva yekutenga kadhi reZANUPF zvisiri pamutemo sezvo vasina kushandisa kero yepavaigara. Asi magweta avo anoti bato riri kutonga rave kushandisa mapurisa kumbunyikidza kodzero dzavo kuti vasakwanisa kupikisa vaMunangagwa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudairwa. VaMusengezi vakadaidzwa kumapurisa kuHarare Central neZuro na Detective Inspector Morgan Chafa vekuCID Law and Order. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta ravaMusengezi vaCobani Sithole.
Pane nyaya mbiri. Nyaya yekutanga ndinyaya yatinoti it's a civil matter. Nyaya inotongwa kumadare edzimhosva kusina munhu anonzi musungwa. Ndiyo inonzi civil matter. Ezvino azosungirwa nyaya iyoyo kucivil matter. Ezvino it's going to the criminal court.
Ari kupomerwa mhosva yei chaizvo?
Imhosva ichakafanana, ndosaka ndiri nyaya mbiri dzakafanana. Itiri nyaya iyo yati kutaura nezvayo iri kucivil court yaiyo kunzi asi member yeZANUPF zvakazara ichinzi iye akanyepa kuti anogara kune nzvimbo iyoyo yakanzi imemba yacho that cell.
Saka iye ari kuti kudii nenyaya iyi?
Obviously, we are dismissing that. Actually, the plot, in our view, is bigger than that. Vatrukutarisira ndezvekuti chavarikuda kumuzundukira. Chavarikuda kushandisa mapurisa kuita zvinhu zvemusangano wavo. Chatoziva ndezvekuti iye Saibeth akati mutungamiri webato ravo, iro reZANUPF, haana kukwira zvakanaka, if I can say. Meaning he ascended to the position of the president in the party through an orthodox processes. Saka nyaya iyoyo ndiyo yanyaya yekuti ZANUPF yakushandisa mapurisa kuti ipindire and ndozvipo chaizvo chaizvo. Hakuna nyaya yakadaro pamumiro emutemo wecriminal law.
Saka iko zvino ari kupi chaizvo?
akavharirwa kucentral police station
muHarare.
MuHarare.
Anoendeswa kudare rini mukaziya?
Vanga vachiti vachamuendesa kudare mangwana. Ndabva inini kwapinda vamwe vekuzanu PF mapurisa ikoko. Anhu enokuti zvichazobudirira sezvo mapurisa acho achishanda achishandiswa nezanu PF. But all things being equal, 48 hours yake iri kukwana mangwana. Saka takatarisira kuti mangwana ndopatinoenda kudare kuneceseswa.
Asi ari kubatwa mutirongo maru, mambo kwanisa kutaura naye here nhasi?
Ndambotaura naye achiti hai umata sevamwe like any other accused person as of yesterday. Tisingazive nhasi kuti zvicharamba zvakadaro.
Gweta ravamusengezi vaxobani Sitole vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo munyori anoona nezvemutemo mubato rezanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana. Tinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Handingazivi hangu zvaitwa namapurisa, asi mapurisa ane constitutional mandate yokuinvestigata all allegations dzemacriminal offences anenge achinzi aitwa committed within the boundaries of Zimbabwe. Saka mapurisa anenge achiita basa rawo. Kana vamusunga vanenge vachiona kuti pane prima facie case against him iyo yavachazonoprova mucourt kuti vamusungirei. Saka let's wait for his day in court. I'm sure achapira mucourt uye magweta ake onotsanangura kuti vanoona sei nenyaya yacho.
Ko zvavari kutaura izvi zvekuti bato rezanu PF ndo riri kuudza mapurisa zvekuita?
Hatiudzi mapurisa zvekuita. Police perform a constitutional mandate is provided for in the constitution of Zimbabwe, the Criminal Procedure and Evidence Act and the Police Act. They report to the Commissioner General. They don't report to zanu PF.
Tarisa, mapepa amakaendesawo kumatare, muri kuti kudii semagweta nezvaari kutaura kuti mutungamiri webato anenge asina kusarudzwa zviri pamutemo?
Tichitanga faina mapepa zvedu neSRM court tichisanangura kuti isusu mukomana uyo hatimuzivi kuzanu PF, not a member of our party. Ndoinyaidu yekutanga. Yechipiri ndeyekuti President Mnangagwa vakaita take over leadership both the party and the government in terms of both the constitution yezanu PF neconstitution yenyika. And everything happened in terms of the law.
Ko vamweka vari kuti bato rezanu PF rakutya kuti vamusengezi vapinde mudare vachipa umbowo nekudaro ndokusaka vakukandwa muchizarira.
Aiwa, hazvirevi kuti kana ukaisa nyaya kumatarewo ukapara mhosva hauchasungi nekuti une nyaya waisa kumatare. Let's distinguish the two. Unoisa nyaya yako kumatare hongu as a citizen une right yokuita zvese izvozvo. Asi the process of doing so ukapara mhosva. Ukapara mhosva unongosungwa nemhosva yawapara.
Munyori anoona nezvemutemo mubato rezanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mapato anopikisa nemasangano anoshanda akazvimirira anoti hapana chinhu chinofanira kutsamwisa vana veZimbabwe kudarika matanho akatorwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neReserve Bank of Zimbabwe, anosanganisira kurambidza mabhanga kukweretesa makambani nevanhu mari vachiti matanho aya haasi pamutemo uye anofanira kurambwa zvachose. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, mutauriri webato reCitizens Coalition for Change Advocate Fadzai Mahere vati matanho avamunangagwa neRBZ ari kunze kwemutemo uye anofanira kurambwa zvachose. Vati matanho aya anokanganisa mabhizimisi munyika uye anopesana nedonzo ravamunangagwa rekuti Zimbabwe is open for business, vachiti matanho aya anotovharidzira nekuvharira vekunze kuti vasauye kuzotanga mabhizimisi muno. Advocate Mahere vati pane matanho akawanda avachatora anosanganisira kuenda kumatare.
Tofanirwa kuendawo kumatare kuti tinoona kuti zvataurwa izvi zviri pamutemo here. Zvakare isusu triple C tichaona kuti political action yatingaite panguva yakadai inenge yakamira sei, tichaudza vanhu mukufamba kwenguva.
Vati munhu wese asikufara nematano aya uye vati vanotarisira kuti pachava nekubatana kweve mabhizimisi neveruzhinji kuti matano awa asendekwe. Vatiwo pane vamwe vari kuedza kutaura nemukuru weRBZ Dr. John Manguja nezvenyaya iyi.
Nyika yose hapana ari kufara, saka zvinhu izvozvo zvichagadziriswa kuratidzira kuchavapo maererano neconstitution.
Mutauri webato reMDCT inotungamirirwa navaDouglas Monzora vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti matano avamunangagwa neRBZ haana zvaanobatsira uye vati hurumende iri kuramba kutambira kuti vanhu havachada dhora reZimbabwe.
Mutungamiriri wenyika vakatouya nematano ari wrong, yatinoti wrong diagnosis yekuti problem yacho chii. Vakato rashika pakuziva kuti dambudziko ratiina ronde ripo.
Sachigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vanoti vanonyunyuta zvikuru kuti matano aya ari kungotorwa pasina kutaurirana uye anorwadzisa mushandi nevaye vanotambura.
Chimitemo yekuiswa iyi yakangonakira divi rimwe reavo vari mupedyo namasimba enyika, asi iri kukuvadza zvizhinji vagari vemunyika, kunyanyanyanya varombo nevasevenzi. Chokutanga, vanhu vamisirwa kuti vasatore zvikwereti kumabhanga. Vamwe vanga vari kutoda zvikwereti zvekuti varapise hama dziri kurwara, dzekutoda operation kana kutorapwa nokuchimbidza. Vanhu ivavo vatongerwa rufu.
Vanongorora nyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vaSimon Hove vanoti matano akatorwa nemutungamiri wenyika akaitwa pasina kunatsofungisisa uye pasingashandiswe ruzivo rwekuti mabhizimisi anofamba sei.
Asi chandinoona cherechedza mugwaro racho, ndinoona azwi akashandiswa anonyanyorerekera kunyaya dzechiuto dan dzeeconomic. So ndopoindi yandatanga kunotisa iyoyo. Gwaro rachona rinonzi nderekuda kudzikamisa zvinhu munyaya dzezveupfumi. Asi unozoona kuti pala nyaya dzezveupfumi panotanga kutaurwa nenyaya yevarara vanoshandisa kuti economic agents as opposed to addressing economic fundamentals.
Vahove vatiwo kuwedzera muripo pakushandiswa kwemari yekunze kwakaitwa neRBZ kunoita kuti vemabhizimisi nemunhu wese munyika vaende kumusika mutema. Imwewo nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti nyaya yekuondomoka kuri kuita upfumi hwenyika yave kuda kuti hurumende iterere masangano emabhizimisi nevashandi kuti vatsvage nzira dzekugadzirisa dambudziko iri. Vatiwo huori hunofanira kumiswa nechimbi chimbi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZANU PF mafungiro ayo pamusoro pematano akatorwa nehurumende aya, asi vachitaura pamusangano wevechidiki webato ravo Svondo Rapfuura, mutungamiri webato iri zvakare vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa kutora matano ekuranga nhunzvatunzva dzavakati dzaironga kupidigura hurumende yavo dzichishandisa vemabhizimisi. VaMnangagwa vanoti pane vemabhizimisi vari kuita kuti upfumi hurambe huchidonha nekutora mari kuRBZ vachinotenga mari yekunze pamukoto. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Makurukota ezvekurima enyika 16 dziri muSadak anoita musangano nemusi wechishanu kuLilongwe kuMalawi nechinangwa chekuzeya mamiriro akaita gohwo munyika dziri mugungano iri. Gohwo renyika dzekuchamhembe kweAfrica idzi rakadzikira nekuda kwekushanduka kwekumamiriro ekunze kuri kukonzera mafashamo emvura nedutu mupengo remhepo nemamwe ematambudziko. Mukuru wezvirongwa zvevechidiki mubazi rezvekurima vaNikros Kanjengwa vanoti musangano uyu wakakosha zvikuru.
Kusangana kwemakurukota ezvekurima muregion yedu yeSadak uko kutitwa kuMalawi kwakakosha zvikuru, sezvo zvinozivikana kuti Africa uye Sadak yose iregion yakabatwa nekurima. Tine zuva rakanaka muSadak, tine favorable temperatures akanaka muno muregion, tine mvura kanaka chose muno muregion. Saka kune hwaro hwakanyanya tingati muchirungu blueprints akaiswa ne utungamiri wehurumende nenyika dzemuregion, kusanganisira iyayo inonzi chibvumirano chekumaputu chatingati muchirungu Maputo Declaration chakaiswa mugore ra2003 chaitaura kuti izvo paitwa mabudgets emari hurumende yoga yoga inofanisa chikamu gumi kana kuti 10% munyaya dzeagriculture.
Vakanjengwa vaenderera mberi vachiti nyika dzemusadak dzinogona kupedza dambudziko renzara kana dzikaita mushandira pamwe.
Waro wemuno muAfrika ukutarisa kuti pano mubva mugore ra 2020 kusvika mugore ra 2030 nyika dzemu esadak dzinofanira kunge dzapadanhu repamusoro maringe nekuti nyika dzavo dzavana kudya kwakakwanira uyezve dzakwanisa kuexporta zvadzinorima kune dzimwe nyika dzakaita sana Europe vana Asia uyezve zvinozadzisa muono kana kuti danho rida kutorwa neridin yatingati SADC Vision 2050.
Mutungamiri wemubatanidzwa wemasangano evarimi weZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union Amai Maiwepi GT vanoti varimi vakatarisana nenguva yakaoma nekuda kwekuchinja kuri kuita mamiriro ekunze zvava kuderedza gohwo ravo.
Zvinokonesa kuti ndimane gohwo zvikure kushaikwa kwemagetsi panguva yekurima gurosi nokuti tinorimwa panguva yechando apo mvura inonaya inenge yaenda. Kudhura kunoita mvura yezinwa, kukwira kwemitengo yemainputs, kushaya nezvekudiridzisa zvakakwana uyewo kunonoka kunoita kuuya kwemainputs nemacombine harvester kunoita kuti gorosi rinayiwe nemvura risatrapa.
Sachigaro wekambani yeada vaEvan Craig vanotiwo varimi vanofanira kuwana dzidziso yakakwana maererano nemamiriro ekunze kuti vasarasikirwe negoho.
Chinhu chiri kukonzeresa kuti kunze kuchinje inyaya ndove dzemombe chaidzo chaidzo dziri kukonzeresa kuchinja kwekunze. Saka ndinga chida kunzwisisa kuti muti uyu unondibatsirei uyezve mombe dzinondibatsirei. Chii chandingaita kuti ndigadzirisewo mamiriro ekuchinja kuri kuita pasi rose?
Vamwe vanopikisa munyika vanotiwo chimwe chiri kupa kuti nyika itarisane nedambudziko inyaya yeuori huri kuitwa muzvirongwa zvekurima zvakaita secommand agriculture izvo zvisina kunyatsojeka. Nyika inonzi iri kurasikirwa nemari yakawanda nezvirongwa izvi uye dare reparamende rinofanira kuongorora mashandisirwo emari idzi harisi kusumwa. Vamwe varimi vakapiwa mapurazi vanonziwo vakagarira mapadza pasina chavari kuita. Sangano reSADC rine mapazi akasiyana-siyana anotarisa nezvekurima uye kuwanikwa kwezvekudya munyika dzose dziri muchikwata ichi. Zvisungo zveSADC mukurwisa nzara zvinokurudzira nyika dzose dziri mumubatanidzwa uyu kubatira pamwe chete mukurwisa nzara. Zvarwa zveZimbabwe gumi nechimwe zviri kuita zvidzidzo zvemumhizha nehumetura kana kuti science, technology, engineering nemaths, STEM zvinobva muzvikoro zvakasiyana-siyana munyika zvinoti zviri kufara nekuwana mukana wekunge zviri mumakwikwi epasi rose eRegeneration International Science and Engineering Fair ari kuitirwa kuAtlanta, Georgia muno muAmerica. Mutungamiri wesangano reZim Science Fair vaKnowledge Chikundi avo vari kutungamira vadzidzi kumakwikwi akatanga nemuvhuro achipera nechishanu vanoti vane tarisiro yekuti Zimbabwe ichabudirira mumakwikwi aya. Vachikundi vanoti pane nyika makumi matanhatu nenhatu 63 dziri kukwikwidza. Vadzidzi vari mumakwikwi aya vakabva kuzvikoro zvinoti Peterhouse, St George's College, Queen Elizabeth, ZRP High School, Oakwood neDominican Convent muHarare. Katinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 navachikundi nezvenyaya iyi.
Every year tinouya team ye the best young scientist veku Zimbabwe inoende 72 vese my best young scientists from all over the world vanouya kunoko to compete for over $4 million in scholarships, my cash awards, my internships. Among my opportunities, any big events, saka gore ino iri kuitirwa kunoku Atlanta, Georgia.
Munofunga kuti Zimbabwe ichabuda sei pachirongwa ichi?
Kutasira kuhwina chaizvo. Vana ava vakashanda zvakanyanya maprojects avo. Mabig projects ane potential to change things. And their passion, we hope kuti vanohwina chaizvo some of the grand awards. Pane category awards and special awards. So my special awards, my organizations, I know to go through my abstracts and my projects. A group of three projects that I identify for special awards and for my interviews. So it's a sign that you can be more challenging.
Vanenge wa kunda pa chitu kwa ichi vano wanachi?
The first prize is $75,000. Then turn it to my second. Vanenge ma 50,000. Then kwa ichi ma 10,000 akawanda, ma 5,000 akawanda, 2,500 akawanda, nima 1,000. Because vano pa first place, second place, third place and fourth place. Sakanduma atinoti my grand awards. Zichabuda mun judging irikitwa nasi. But my special awards anaitwa nima organizations and universities. So vamwana kuna kwa nima scholarship. So we have these top universities. Vano uya kunoko. Because vano uya kunoko. The top STEM talent in the world yaka ungana pana. Saka vano uya wachipika vamwe wachitowa pa ma scholarships. Saka vamo yes vamwana wana ma scholarships. Vamo washa wana cash, ma cash awards.
Mangwe ma projects arikuwa kwa ne vadzidzi vakabva ku Zimbabwe ndapa
ndo ananzwa kuda kutaura ese nekuti ari super but kanongotaure 1 yemusikana ari kushandisa tsanga ino maridzi aya tsanga dzekumusha dziya saka ari kushitora tsanga idzodzodzo ogadzira e bio fuel ari kaona kuti dzinokwanisa kuproducer ethanol iri nani kupfuura yatinoita nenzimbe iyai. Saka ii project ine potential chaizu chaizu.
Musikana we ndiani we kuchikoro chipi?
Anonzi memory fungo we ku Dominican content.
Mutungamiri we sangano Resim Science Fair wa Knowledge Chikundi vange vari parunare ku Atlanta, Georgia munomo America na Marvelous Mhlanganya uye we Studio 7. Tumbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare House of Representatives remuAmerica rakavhota nezuro kuti Ukraine iyo iri kurwiswa neRussia ibatsirwe nemari inosvika mabhiriyoni makumi mana kana kuti 40 billion. Asi mari yekubatsira kurwisa COVID-19 yange yaiswa mubhajeti iri yakabviswa sezvo ebato rinopikisa remaRepublicans rakaramba kuitambira. Mari iyi ichabatsira kutenga zvombo nezvimwe zvakaita semishonga nezvekudya zviri kudiwa neUkraine. Izvi zviri kuuya apo Russia iri kuenderera mberi ichirwisa zvakasimba matunhu eUkraine akaita seEdessa. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa vanoti nyika yavo yakagadzirira kutora mukana waunzwa neRussia wekushomeka kwechicherwa cheplatinum. VaRamaphosa vakataura mashoko aya pamusangano wezvicherwa muAfrica uri kuitirwa kuCape Town uchapera mangwana. Nyika dzakabudirira dzakawanda dzave kutarisira kuwana platinum kubva kunyika dzemuAfrica. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinotiwo nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzakaita seZimbabwe, Botswana neDRC dzichawana chouviri zvakakosha. Vanoti zvakakosha kuti nyika idzi dzive nemigwagwa yakanaka yekutakura zviwanikwa kuenda kunyanza kwazvinozoendeswa kunze. Zvarwa chekuZimbabwe vatafadzwa Chikoto vakasarudzwa kuve meya wechitema wekutanga mukanzuri yedhorobha reCobe Town kuBritain. VaChikoto avo vanove nhengo yebato Labour Party vanoti kusarudzwa kwavo pachigaro chepamusorosoro chameya ichi chinhu chinofadza zvikuru chinoratidza kuti kunyangwe munhu asiri chizvarwa cheBritain une mukana wekusarudzwa kuenda pachigaro chipi nechipi pasina kutarisa kunobva munhu kana ganda rake. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaChikoto.
Tinoti makorokoto vaChikoto nekusarudzwa kuva meya mutsva weCobe Town.
Ndedutese makorokoto aya.
Mungatudza kuti makanzwa sei mushure mekusarudzwa kuva meya wedhorobha reCobe Town?
Ndinoda kuti nditende mwari chinhu chekutanga nekuti opportunity yakadai iyo opportunity hombe ende unoona kuti chinhu chinoitika watotungamirwa nedenga. Saka ndinotenda Mwari kuti Mwari ndiye ega akaita kuti zvigoneke. Ini ndakazara nemufaro mukuru nekuti munotoziva kuti uite chigaro chakadai uri muforeign land haisi nyore. Saka ndiri kufara zvikurusa nekugamuchirwa kwandakaita nekutero rekopi nekutendwa nevamwe andinobata navo basa pamwe chete makansela andoshanda nawo.
Chinonzwa kuti imi vachikotwa ndimi mava meya vekutanga wechitema weCobbe Town ndizvo here, uye kana zviri izvo munoti inazvo?
Aiwa, ichi chokwadi muguta randinogara rino here, ndini meya munhu mutema wekutanga ari zvakare muzvarwa wekuZimbabwe. Chandinocherechedza ndechekuti nyika iri kufambira mberi nekugamuchira vanhu vanobva nyika dzakasiyana siyana yatinotiyo diversification. Saka zvaratidzo kuti tauni yandinogara iri kucherechedza kuti demographics dzetauni dzachinja. Tine vechiindia, tine vechipolish, tine mascottish, tine kuno isusu vedu vanhu vatema vekuZimbabwe vari kugamuchirawo kuti composition yevanhu vanogara muguta yasiyana.
Mabasa api amunotarisirwa kunge muchiita sameya weCobbe Town?
Inini sameya weCobbe Town ndinomirira guta rese pane maevents anenge achiitika. Senge mugore rino ra2022 randapinda pachigaro, tiri kuita one of the biggest events inocelebratewa kamwe chete paevery 20 years muCobbe inonzi Yopal Fair. Saka meya vanomutakura vachimugarisa pachigaro, literally vakamutakura vachimutenderedza taundi yose, meya achiona vanhu vake vachipembera. Chinova chinhu chikuru. Tinosanganawo nevabati vemabhizimusi, mabhizinesi leaders, mafaction esarefa nemabhizinesi muguta tine tiriko. Tinowanzosheedzwa kuti meya vange varipo zvakare, nekuti ese macommunity events anoitika panoungana macommunity. Even my events edu isusu secouncil atinoitira macommunities, meya vanenge varipo vachitungamirirawo zvakare kuti zviite chiremera.
Tinoona mune mamwe maguta nemadhorobha vachikoto meya anenge angori meya wekunzi ndewekubata hofisi asi asina masimba akawanda ekuti anga achitungamira kanzuro. Imi zvakafanana here kana zvakasiyana nemashandiro amuri kuita?
Chandinocherechedza isusu tiri tauni diki, meya ndiye anotungamirira dare rekanzuro mumatauni madiki. Saka even pamisangano inoitika meya ndo anenge achitungamirira madhisizhon anoitikawo, meya anenge achibatsiridza kuti vanangezire kuti tiri kufamba zvakanaka here tichibatana pamwe chete nemamwe makansela. Saka iri tauni diki, meya ane basa zvikurusa. Munocherechedza kuti even tichitarisa kuti tione kuti macherity ari kuita sei izvozvo zvinoitwa nameya, inini mugore rino iri ndine cheriti yangu yandakasarudza yandinoshanda nayo inonzi yo Lakelands, inobatsira vanhu vanenge varwara nechirwere chekensa. Saka tinoita basa rakati wandei kudarika kungobata homwe.
Avo vanga vari meya veCobbe Town vatafadzwa chikoto. Avo vakaberekerwa kuZimbabwe vari parunare kuCobbe Town kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Chirongwa chedu cheDiaspora Forum na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya dzekodzero dzevana veZimbabwe vari kunze kwenyika yekuvhota, uye matambudziko kana mikani yavangawane nematano akaturwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wemugovera panyaya dzekufambiswa kweupfumi hwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Magweta enhengo yezanu PF vaSibeth Musengezi vari kuti mutungamiri webato iri vaEmerson Mnangagwa vakatora masimba zvisiri pamutemo yosungwa. Zanu PF yoramba kuti iri kushandisa mapurisa kumbunyikidza kodzero dzavamusengi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
So is it